Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 2 mbudzi November 2021. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti vechidiki vari pakati pemakore 16 nemakore 19 vachibayiwa nhomba yeCOVID-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutaura nhasi chipiri pamusangano wekuziya kupinduka kwemamiriro ekunze uri kuitirwa kuGlasgow. Nhasi dunhu reVirginia muAmerica riri kuita sarudzo dzagavhuna. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezveutano razivisa kuti vechidiki vari pakati pemakore 16 negumi nemanomwe 16 to 17 years vachibayiwa nhomba yeCOVID-19 richiti vachabayiwa mushonga uri kuwanikwa munyika weSinovac. Mugwaro ravo kuvatori venhau nezuro masikati, bazi rezveutano rinoti chinano ichi chatorwa mushure mokuongorora uye nokubatsirwa nenyanzvi mune zveutano. Hurumende inoti yazivisa matunhu ose, zvikoro zvesekondari zvose nezvikoro zvepamusoro pamwe chete nenzvimbo dzinobayiwa nhomba kuti vachitanga kubaya nhomba vana vezera iri. Vaimbo vegurukota rinoona nezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti vazhinji havasati vanzwa nezveongororo yakaitwa kuti vana vabayiwe, vachiti iri idanho rakanaka chose asi vachikurudzira hurumende kuti ibudise zvakabuda muongororo iyi kuti vashandi mune zveutano vaite basa vakasununguka uyewo kuti vana vakurudzirwe kubayiwa nhomba.
Kwete, hatisati tanzwa nezvekuitwa kweongororo yekubayiwa kwevana vari makore waya 15, 16, 17. Hatisati tanzwa nezveongororo yacho nemaresults acho. Kunyange yakaitiwa hatisati tazvinzwa. Saka tokurudzira hurumende kuti itipewo tinzwe. Vanhu vakasiyana sekudzika kwekuchiita mazera edu ongororo nyowanzofanira kuitwa. Ongororo inoreva kuti hurumende inobaya vanhu vezera iroro ravava kuda kubaya nhomba vashoma, vanenge vachimonitiwa zvemhando yepamusoro intensely kuti zvionekwe kunzi nhomba iyi iri kushanda mavari here, haina zvimwe zvairi kukonzeresa here zvinokanganisa utano. Vari vashoma ndiyo ongororo yacho iyo, vozoenda vachiwedzera manhamba kusvika vavhura masuo ese kuti munhu wese wezera iroro nga achibayiwa.
Dr. Madzorera, ko vabereki havatyi here kuti vana vavo vabayiwe nhomba yekuChina iyo iri kukonzera mutauro pasi pose?
Hana dzevabereki dzinorovaka kana vana vakubayiwa nhomba, izvo zvichinzi hapana ongororo dzakakwana dzati dzaitiwa. Nyangwe isu mahealth workers hatikwanisi kunyanya kudzikamisa hana dzevabereki nemhaka yekuti hasati taona, taangomirira zvinyorwa zvacho zvokuti tiudzwe nehurumende kuti takazotesta nhomba iyi kwenguva yakati muvana vane mazana akati, tikaona kuti nhomba yakanaka, haisi kuvakuvadza uyezve iri kushanda zvakanaka, ine efficacy yakadai yakadai. Ndo umbovo hunongodiwa nemahealth workers nevabereki ihwohwo. Hurumende ikangotipa izvozvo, tinomhanya nayo nyaya yacho yekukurudzira vabereki kuti vabayise vana vavo nhomba.
Paiswa urongwa hwakakwana here kuti vana ava vabayiwe nhomba iyi zvakanaka?
Urongwa, handifungi kuti pati pave neurongwa hwakati tsvikiti hwokuinkluda vana ava muprogramu yenhomba iyi. Makliniki mazhinji haasati awana shoko rokuti chibayai vana ivava, saka tiri kungoona vamwe vana vari kutouya vachiripota kuti ndakaenda kunobayiwa nhomba asi ndakarambidzwa, ndakadzoswa zvikanzi hausati wasvika zera rokubayiwa. Saka hurumende ngaichitaka zvinyorwa, mahealth workers haagone kuacta on nyaya dzepatv ka, vanoda kupiwa masecula vozwa kunzi chiitai zvakati zvakati zvakati. zviri official. Saka urongo hausati hwavapo. Pati chimwe chinhu chinongo zvezesawo zvakare ndechekuti hurumende iri kutadza kumotivheta vanhu vakuru vari above 18 kuti vabayiwe. Zvino mafigures edu vanhu vari kubayiwa ava pasi chaizvo. Dei vakurumidza kutanga kubaya vanhu vakuru vari at higher risk yechirwere checovid-19 ichi tisati taita scale up kuenda kuvana vadiki.
Chimwe chandoda kuziva Dr. Madzorera, hurumende inoti ichasvitsa Zimbabwe paiya inonzi herd immunity gore rino risati rapera. Munoona sezvinogoneka here izvi uye sei muchidaro?
Head immunity haigona kusvikika. Chokutanga ndechekuti nyangwe iyo head immunity yatakati tokutageta 60% of the population, zvino kubayiwa kwenhomba hakusi kufamba. Hatisati tasvika vanhu 4 million vakabayiwa nhomba. Saka head immunity hatiisvike mu 2 months dzasara idzi. Chechipiri ndechekuti icho chinhu chonzi head immunity hachina fixed figure yekuti 60% kana 70%. Tichatozoziva kuti tasvika pa figure yehead immunity takuona protection inenge yava mucommunity, kudzivirirwa kwevanhu, toti 60% yakakwana kana kuti 78 kana kuti 90% ndo inodiwa, zvinenge zvichienderana. Nokuti chirwere chinyowana hatisati takuziva kuti tofanira kubaya vanhu vakawanda sei kuti tiwane head immunity. Asi maitiro atiri kuita izvino, tiri kure nehead immunity. Zvichatitorera rimwe gore, dzimwe 12 months kuti tisvike 60% yavari kudai iyoyo at the rate yavari kubaya nayo nhomba yezvino. Saka votosunga dzisimbe, vokonsentreta panyaya yekumotivheta vanhu nokutaurira vanhu chokwadi, panze pongotudza mafiga okuti nezuro kwakafa vanhu vangani, vakabatwa nechirwere vangani. Akanakawo mafiga iwayo kuti tizive, asi chida kunyanya kuzivikanwa ndechekuti nhomba iri kushanda sei, iri kuprotekta zvakadini, maside effects akamira sei. Izvozvo vakangoisa pachena kune vanhu vese. Tinowana mashoko okukurudzira navo vanhu kuti vakurumidze kunobayiwa.
Avo vange vari vaimbove gurukota rinoona nezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vari parunhare kukwekwe nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri, uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 30 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 600 ane 41 nevapfumbamwe 4679, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu nevanomwe 133,007. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru 300,000 ane gumi nezvinomwe negumi 3,317,010. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 600,000 nemazana 4 ane 53 2,600,453. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nefenyuro yeZBC inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakasangana nemutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson uye nevamwe vakuru vanosanganisa gurukota rinoona nezveAfrica uye mutungamiri weEuropean Council vaCharles Michel. Hazvisi pachena kuti kusangana kwavaJohnson navaMnangagwa nezuro ndekwekutambirana here kuchizoitwa umwe musangano pakati pavaviri ava. Dr. Simba Mavaza veZANU-PF vanoti chinangwa chavaMnangagwa ndechekuti vaBoris Johnson vazive kuti Zimbabwe haisisiri nyika iya yakare yanga ine zvipomerwa, asi kuti yava nyika inoda kuhidzana nedzimwe nyika.
President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, chinangwa chavo chavanoda kuti vaBorison vazive ndechekuti Zimbabwe haisisiri iya yakare yanga ine zvipomerwa. Zimbabwe yava nyika inotedzera kodzero dzevanhu yavanyika yakazvimiririra inozvitonga inoda kudyidzana nedzimwe nyika masuo ekudyidzana nevavakidzani vedu nevari kure nevari pedyo akazarurwa. Zimbabwe yakazarurwa musuo yayo kuti vanhu vauye vane mabhizinesi vanoda kushanya vachiona. Saka muchidimbu vamunangagwa vari kuedza kuudza vaBoris kuti Zimbabwe haisiri iya yatanga takatarisira kare, kana kuti iya yanga iri njangamupoto yekukukuridza kana kudenha dzimwe nyika, asi iZimbabwe yashanduka, Zimbabwe ane muono wekubatana nepasi rese. Uyezve varoda kwete vaBoris vega, asi nyika dzese idzo dziri kuti rova nemitemo kana kuti dziri kutimbunyikidza nezvimwe zvibatiso zvinoremera upfumi hwenyika yedu, tinzwise kuti vari kungoremedza havo vana veZimbabwe, asi Zimbabwe haina chikonzero chaingararama pasi pemitemo yakaita seiyoyi. So nemamwe mazwi tiri kuti isu vamunangagwa chavari kuda kuna vaJohnson ndechekungoti vanzwisise kuti Zimbabwe yaapane chimwe chidanho handi haichisiri iya yane zuro yavanga vana mupfungwa dzavo.
Avo vange vari Dr. Simba Mabaza veZANU PF vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Asi sachigaro vebato reMDC Alliance mudunhu reAmerica vatawanda dzokora, vanoti vamunangagwa vari kuedza kuzvichenura pamberi pavaBoris Johnson nevatungamiri vedzimwe nyika, asi vachiti hazvisi kushanda nekuti vatungamiri venyika dzose dziri pamusangano uyu vanoziva zviri kuitwa navamunangagwa kuvanhu veZimbabwe. Vadzokora vati kana vamunangagwa vakasagadzirisa ukama hwavo nevanhu vemuZimbabwe, vari kuzvinetsa kuramba vachiedza kutsvaka usawira nevekunze kwenyika.
Vamunangagwa vari kuda kuedza kuzvichenura pamberi pavaBoris nevatungamiri vedzimwe nyika, asi hazvisi kushanda, hazvibude, nekuti vese ivava nenyika dzose dziri kuona zviri kuitika munyika yeZimbabwe, kutambura kuri kuita vana veZimbabwe, kushungurudzwa kwavari kuitwa, nekumbunyikidzirwa kodzero dzavo, nekungosungwa-sungwa zvisina maturo zvatinoona. Ana Boris nevamwe vatungamiriri vari kuonawo zvakare President Nelson Chamisa vachivhungwa nemabara, vachivhungwa nematombo. Zvese izvo zviri mumaziso enyika dzese, hapana kana anosungwa panenge paitika zvese izvozvo. Ndo zvinofanira kutanga zvagadziriswa navamunangagwa vasati vatanga kudauka-dauka vachimhanya kunana United Kingdom nekune dzimwe nyika. Ngavagadzirisane nevana veZimbabwe, ngavaite zvakanaka kuvana veZimbabwe, ngavagare pasi naPresident Chamisa vataurirane navo pasina kutyisidzirana, pasina kubatirirana. Vanoona nyika iyi ichiita zvakanaka. Kana vachizoenda kwavanoenda, vanenge voenda vachinonzwikwa. Gadzirisa kwauri kubva ndokuti zvinokunakira kwauri kuenda.
Avo vanga vari vanomirira bato reMDC Alliance mudunhu reAmerica vatawanda dzokora vari parunhare neStudio 7 kuNorth Dakota. Nevhenyuro yeZBC inoti vamunangagwa vachataura pamusangano uyu nhasi chipiri. Mutungamiri wesangano reAction Aid Zimbabwe vaJoy Mabenge vanoti musangano weUnited Nations unoona nezvamamiriro ekunze uri kuitwa kuGlasgow, Scotland, wakakosha zvikuru sezvo Zimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose dziri kutarisana nematambudziko kubva mukusanduka kwaita mamiriro ekunze.
Nyika dzekumusorosoro dzinova ndidzo nyanya dzakanyanya panyaya yekunge vachinzi vanosvibisa mamiriro ekunze, zviri kukonzera kuti mamiriro ekunze anga achishanduka kunana Zimbabwe kuno vanhu vange vachiwirwa nenjodzi dzakafanana nemafashama kana nezvimwe zvakadaro, kuyeredzwa kwevanhu zvatinoona zvakaitwa kunana Chimanimani nekune dzimwe nzvimbo nguva nenguva. Nyaya huru inenge iripo inenge iri nyaya yavanoti pachirungu climate financing, kana kuti kugadzirwa kwemari uyezve kupiwa kwayo nyaya dzinoita kuti avo vari kunyanya kubatwa nedenda rinounzwa nenhau idzodzo dzeclimate change vange vachibatsirikana. Saka nyika dziri kure dzimwe dzenguva vanoita sekuti vanopa mari, asi tinozoona kuti mukati memari idzi munenge muine zvikwereti zvinenge zvichipiwa. Saka pari kunyanya kunzi vanhu vari kuti ode maita kuti number one maita pachirungu inonzi honor your pledges and your promises, number two maita kuti pamunopa mari musape muchiita sekuti munoti pei neruboshwe kana nerudyi muchitora neruboshwe. Dai mapa zvinenge zvichiita kuti tibatsirikane isu vari kuno vari kunyanya kuwirwa nenjodzi dziri kukonzerwa neclimate change iyoyo. Zvimwe zviripo hazvo zvakangoti wandei wandei, ndizvo zvakangofanana nekuti nyika dzakafanana naZimbabwe idzi dzichiri kurarama neatingati mafossil fuels zvamunoziva kuna nahwange kunoitwa zvinana kone zvimwe zvakadaro. Poitwa sei inganzi shanduko inoita kuti kana shanduko yacho ichiitwa inganzi just transition yayo, zvoitwa sei kuti mukuitwa kwazvo zviitwe nenzira inoita kuti ivo vana Zimbabwe kana takushandukawo tichiendawo mukusenzesa yatingati renewable energy, tine zuva rakanaka, tine mvura nezvimwe zvakanaka, but toita tichizivawo kuti kwanga kuine mabasa, kwanga kune zvimwe zvanga zvichiitwa kusure uko. Saka tingaita inganzi pachirungu just transition. Saka ndo zvimwe zvandofunga kuti ndo zvinenge zvichikurukurwa ikoko.
Munoona nyika yakamirirwa navamunangagwa vachikwanisa here kuzonyanyotaura nyanya panyaya yamataura iyi yemafasha mune zvimwewo zvatakaona zviri kuitika munyika yeZimbabwe?
Havamunangagwa kungoti nyaya huru inowanza kunetsa inhau yekuti vanhu pavanoona vamunangagwa havavaoni semaonero avanoita vatungamiri vedzimwe nyika, kunyanyanya dzimwe nyika dzine utungamiri uyezve dzine zviitwa zvinoita kuti pachirungu tiite kwaitwe inonzi yaya safeguarding yemari dzinogona kupohwa nyika kana kuti mari dzinogona kunzi dzinakire nyika. Saka nyaya yekuti munyika mavo vavanoshanda navo vamwe vacho vanonyanya nyaya dzechioko chegudo, nyaya dzekuda kunokora mhomwe yenyika, inyaya yekuti nyangwe vakataura sei pane vamwe vanenge vachivatarisa neziso iroro rekuti asi kunyika kwenyu nyangwe mukapohwa mari dzimwe dzenguva mari haisviki kuvanhu, even ikanzi imari yekunzi ibatsiridze vanhu vari kuwirwa nemafashama kana kuti ibatsiridze vanhu vari kurarama muutamburi nenhau iyoyi yekusanduka kwekunze nezvimwe zvakadaro, panenge paine kakufungidzira kuti even mari iyoyo vakaipiwa dzimwe dzenguva havaishandise pane zvakaringana kana kuti kuishandisa nemazvo.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reAction Aid Zimbabwe vaJoy Mabenge vari parunhare kuHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com rinoti hurumende yeAmerica haisi kufara nemhirizhonga iri kuitika muZimbabwe apo nyika yakatarisana nesarudzo dzemuna 2023. Zimlife.com makare dare redzimhosva nezuro rakatanga kunzwa nyaya yenhengo shanu dzevezvidiki veMDC Alliance vanopomerwa mhosva yekutyora mitemo yekurwisana nekupararira kwedenda recovid-19. Vashanu ava vanoti Makomborero Haruzivishe, Alan Moyo, Denford Ngadziore, Stanley Manasi Manyenga na Cecilia Revai Chimbiri. Vose vakaudza magistrate Dennis Mangosi kuti havana mhosva. Mukroniko mune nyaya inoti chizvarwa cheZimbabwe Alec Matanguro, uyo ane makore makumi mashanu nemaviri, akasungwa nemapurisa ePolokwane muSouth Africa mushure mokubatwa aine fodya inokosha mamiriyoni makumi matatu emarands, achamiswa mberi kwedare redzimhosva nemusi wechina. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Alo maStudio 7, alo ndokwazai mhuri yeZimbabwe kwakadini kwamuri mese kumativi mana enyika. Isi tatambudzika iyi, tatambudzika neZimbabwe iyi, tatambudzika. Mukomana ngaapinde zvake, mukomana ngaapinde, mukomana wepaguto apo ngaapinde.
Wakadini wakadini paStudio 7 apo. Ini ndine chikumbirowo kuvakuru, kumaminista, kuna minista wezvemaritios kuti ngaavosvikawozve pakambani yeFood Lovers Market. Food Lovers kambani irikita unzvanyiriri usingaiti. Mari dzairi kupa vashandi vayo hadziiti. So tinokumbirawo kuti mukuru anoona nezvemariti ose ngaambosvika amboonawo kuti chii chiri kuitika ipapo. Vanhu vari kubatwa zvisina kunaka. Ende ukada kuita sekuti wakura musoro vanokudzinga basa zvisina kunaka. Saka tinokumbirawo kuti minista wemariti ose ambosvika pakambani yeFood Lover.
Zvino chizvionai nyika yedu yeZimbabwe inonzi inoutengo wejekerere isina kana nefreedom of speech. Onai uyo mupurisa uyo asungu nenyaya yekuti ataura chokwadi kuti nyika yaora nekuti nyika yaora. Mahovheti akasungwa vachida kuratidzira nenyaya yekuratidzira vachiratidzira nyika kuti nyika muzvina hazvina kumera zvakanaka munyika. Vakasungwa futi. Asi unonzwa zvichinzi muno utongi hwejekerere. Dai Mwari wapindira, dai Mwari wapindira. Ndine hangu gwatidzo ndiri pano paCape Town apo.
Mangwanani mangwanani pastudio 7 apo. Totenda nenhodzi inzi munoti pano ndechokwadi. Tisina dive dzakarerekera. Kumbirwa murambe muchipa chirongwa chenyu nguva nenguva. Yatongoti anga apinde zvake mukomana, anga apinde ake 2023 anonga aripo panyanga mukomana. Avo vana munangagwa vanongota kuti vanongokura vachingokura badei. Support ndo inoisa munhu pachigaro. Zvavo zveutinyiriro.
Pastudio 7, studio 7 apo. Murisei. Ini ndiri mupenyu. Vashamarire vose nevateereri. Ini ndotoka mavedzenge ndiri paJoburg paChempisha. Ini mbudzi wangu uri kuti vana mugwadi vanotaura kuti masupport eMPC ndiye ari kupfekidzwa mahembe dzeZANPF, maregere eZANPF. Alright, kana mbudzi kuti ndiye MDC muri kuasunga. Hakuna vanhu vanoita zvezvo. Dai vangari veMDC chacha mufungidza kuti mimi musina kuasunga. Vanoti kana vakada kuratidza chako mumbo waratidzira. Ndiye munowasunga.
Pamusoro ivashamarare veStudio 7 vanajonga mose nevamwe vose, ini ndinoda kukutaura pamusoro peZANPF. ZANPF ndiyo iri kukonzeresa mhirishonga munyika yeZimbabwe. Tichitarisa kublokwa kuri kuitwa vachamisa mumarwendo rwavo rwokushanyira mumaruwa rwekushanyira vanhu mumatunhu avagere. Tichitarisa munzvimbo yemubhangeti, vanhu vakaenda kunopiwa mari kumahofisi eZANPF, vakapiwa mari inoita 2000 izvo vachikurudzira kuti vavharire vachamisa kuti vasayapfuurire mberi nerwendo rwavo. Asi zvinotishamisa ndezvekuti ukuru rutekwa-tekwa hweZANPF hunenge huchiramba kuti havasiwo vari kukonzeresa mhirishonga, asi varivo vari kukonzeresa mhirishonga. Vari kuita imbwanyoro, vari kuruma vachifuridzira. Tinozviziva kuti vanhu vane hunhu hwakadaro vachiramba mabasa avo akaipa pamusoro pekuti zvinenge zvichibatwa zvichioneka. Tiri kuzvizivawo zvavari kuita vanhu veZANPF, ndatenda.
Pastudio 7 apo, makadiko. Ini ndinoitwa Benzo Habula, ndiri kuno kuPretoria, South Africa. Veduwei, zvinoratidza zvega pachena kuti chamisa ndiye purezidhendi. Kumunyima zvavo chigaro kwavanoita, asi ndiye purezidhendi. Seve chimubvarira nzira kwese kwaanoenda, vachitema mota dzake nematombo, vachiita zvose. Kumutya, izvozvo vari kutya kubvunda chaiko, kutya maelection a2023. Veduwei, munangagwa watikuwadza veduwei. Uye zvinoda kutaura pamusoro pamwonzora uyo. Mwonzora uyo anetsi uyo, ndinosangana naye pamavhoti apo. Munhongi chinhu kana unovhoterwa nehama dzake chete, hapana munhu anongomuvhotera. Uyo anetsi uyo, ndinosangana naye una 2023 umoo. Tinongoti mukomana ngaapinde chete, ngativhotei vedu woye, mukomana apinde panyanga.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dunhu reVirginia muAmerica nhasi riri kusarudza gavhuna mutsva. Vanokwikwidza musarudzo iyi ndevaimbova gavhuna mudunhu iri vaTerry McAuliffe veDemocratic Party navaGlenn Youngkin veRepublican Party. Sarudzo iyi inokosha zvikuru sezvo ichionekwa sechiratidzo chekuchatarisa sarudzo dzegore rinouya. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara muVirginia vaDan Moyo kuti vatiudze zviri kuitika.
Sarudzo dziri kuitika idzi dzakakosha chaizvo, nekuti state yeVirginia nestate yeNew Jersey ndoma states kutanga kuti aite sarudzo remagavhena kuvhira pakwakaitika presidential election muna 2020. Saka state yeVirginia inoonekwa seindicator yekuti zvinhu zvichafamba sei, because zvinowanzokuitika pama midterm elections ari kuuya next year, ndezvekuti party inenge iri muadministration inenge ichitonga separty yaBiden. History inoratidza kuti maseats anowanza kuchinja kucongress nekusenate pama midterms, and maanalyst akawanda anogeja izvozvo kuzvimezha nekuona kuti vhoti yeVirginia inoenda kupi. Saka vhoti yanhasi iyi yakakosha kuti ipe direction yandingati prediction yekuti mamidterms achafamba sei.
Chii chiri kunyanya kudiwa nevavhoti vemuVirginia?
Vavhoti vemuVirginia chandoona ini ndechekuti havanyanyofarira munhu anowirirana naTrump. Saka tiri kuona kuti uyu candidate wemaRepublicans anonzi Youngkin ari kuchallenja candidate yemaDemocrats, munhu watoziva ari munhu ari close kuna Trump, though ari kutraya zvake kuti atize asanyatsovhuma kuti no Trump tritese, but anozikanwa semunhu anosupporta mapolicies neideology yaTrump. Saka maDemocrats, I think ichocho chinhu chichamotivata maDemocrats akawanda kuti achibuda chinovhota.
Mutungamiri wenyika vaJoe Biden nevaimbove mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuteererwa here nevavhoti muVirginia, uye anonyanya kuteererwa ndiani pavanenge vachitsvaga rutsigiro rwevaviri ava?
Right now tikazvitarisisa paelection ya 2020 tinoona kuti Biden ndiye ari kunyatsotererwa nevanhu vemuVirginia, because vakamuvhotera akakunda Trump nemore than 11 points muno muVirginia pamaelections akaitika 2020. So tiri kutarisira kuti maDemocrats akasaita complacent ogara mumba achifunga kuti sezvo takahwina tichahwina futi, ndo pakangaite bongo zvozvo ipapo. MaDemocrats anofanira kubuda akawanda kuitira kuti vakunde futi zvekare.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muVirginia vaDan Moyo vari parunhare kudunhu reVirginia kwekare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti vechidiki vari pakati pemakore 16 nemakore 18 vachibayiwa nhomba yeCovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutaura nhasi chipiri pamusangano wekuziya kupinduka kwemamiriro ekunze uri kuitirwa kuGlasgow. Nhasi dunhu reVirginia muAmerica riri kuita sarudzo dzinonzi dzinokosha zvikuru. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.